Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on April 3rd, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about xenophobic attacks in South Africa that have claimed the death of some foreigners.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Once more, welcome to the show. Xenophobic violence once again erupted in South Africa about a week ago in a country where foreigners are easy targets.
The attacks, which some say are related to the upcoming elections in South Africa, started in Durban last week after a Malawian man was allegedly found with stolen goods at a squatter camp.
The attacks led by vigilantes were then aimed at any foreigners, forcing them to seek refuge from police stations.
In 2015, several people were killed after similar attacks following sentiments that were made by Zulu King Goodwill Zwelithini.
The recent attacks appear to have been fueled by sentiments made by President Cyril Ramaphosa, who said it was time to deal with the issue of immigration, but this was misconstrued to mean that he was saying immigrants should be attacked.
On Monday this week, the South African government met ambassadors of foreign countries to address the issue and assure them of the safety of their nationals.
However, unease still remains as foreigners fear the locals, but some locals say the attacks had nothing to do with the xenophobia, but were just acts of hooliganism.
Join the show right now and tell us what you think about these attacks. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077,
Jonga. Wangu, Chris, nyaya kurukura. Inyaya, ya taka mboti bate, sondora pera, taka ibata shakare nemso yomuvuro. Inyaya kurugiswa kwe jizaro shukune zimwenyika, South Africa, ne jizaro shukune South Africa. Sondora pera, pataka bata nyayi, tai kurukura, nevachika iriwema rorika na ananzi magonye taya. Nduwa mwewanu wa hii target kwa wachirugiswa, ne jizaro shukune South Africa, wachinzi waru kututurira mabasa. Asi, nyayi yoyo, yaka zinge chingo para irirechenda na misha ino gara vajinji, wakawanda wachi siiskwa misha yao, takanzi kwa kuti vanodarika mazana matatu, zvizvarwa zvekuMalawi zviri zvakawanda vakasiyiswa misha yavo mune imwe kempi yavaigara kana kuti mune imwe musha wavaigara. Asi vakawanda vari kuona kunga zviri kukuwedzerwa nenyaya yezvematongerwo enyika. Tichitarisa kuti South Africa musi wa 8 May vari kuita sarudzo iro gore rineri, mwedzi unouya kunenge kune maelections. Saka hanzi vamwe vari kutsvaga rutsigiro vari kutaurawo mashoko anofungidzirwa kunzi anogona kudira peturu mumoto, zvinoita kuti vanhu vasagarisana. Iro shondo rapera imwe nyaya yakasimudzwa ndeyekuti mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa pane mumwe musangano wavakaitawo wekutsvaga rutsigiro vakataura nyaya yekuti vabva kure kana kuti vekunze vari kusvikotanga mabhizimusi nekuvakira mune dzimwe nzvimbo vasina zvitamba nemaresinesi. Saka izvi zviri kuitawo kuti zvikanganise magariro evanhu. Saka vari kuti ivo zvaifana kunge zvichigadziriswa. Asi vakawanda vakabva vafunga kuti vari kuti aiva vekunze ndo vanofanira kunge vachidhilwa nawo kana kuti vachirwiswa, zvisiri zvavainge vachinangana nazvo. Svondo rino musi wemuvhuro, makurukota emusouth africa, gurukota rinoona nezvemapurisa pamwe negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vakaita musangano nevamiriri venyika dzekunze, zvikuru vane zvizvarwa zviri kurwiswa. Takanzwa gurukota remusouth africa rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika amailindi wesisulu vachivimbisa kuti hapana chizvarwa chekunze chichange chichizorwiswa. Asi izvozvo hazvipe kugadzikana muvanhu, nokuti vanhu vanogona kutaura kuti tagara tichingonzwa kunzi mutemo haubvumidze kuti vanhu varwiswe, asi zviri kuitika pasi. Saka toda kunzwa kuti pari nhasi pane zvashanduka here kubva zvava zvichiitika mazuva apera, uye zvazopararira here kuenda kune dzimwe nzvimbo. Saka tiri kuti tifonerei, tumirai nhamba dzenyu tokufonerai. We call you back, Chris.
Yes, jonga siyahlangana njalo zulukandaba lamhlanje ke siqoxa ngodaba lwezonophobia, ukuchaywa kwabantu bokuza eSouth Africa osekuqalile njalo. Siyazi ubana ngo-2015 kuke kwaba khona ngemva kwembiko eyethulwa ngunkosi uGoodwill Zwelithini esithi yena abantu bokuza yibo abangani bawona kakhulu elizweni leSouth Africa njalo kwabasuke. Siqoxa ke lamhlanje ngemva kokwenzakala okunye okufanayo kuqale ngeviki edluleyo, kwachaywa kakhulu abantu babulawa abanye kuqaleke eDurban kusquatter camp esizwa kuthiwa khona lapho kulomunye undoda weMalawi otholakale elempahla ezazijontshiwe. Wasechaywa kwabuhlungu, kwavela khonapho kwaqala ukuchaywa wonke umuntu ovela phandle kweSouth Africa. Yiko ke esithe sixoxe ngakho lamhlanje kudaba lwethu kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum. Siyazi ukubana sesilo munye esimnxusileyo uMnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu. Welcome to the show, Mr. Mpofu.
Oh, thank you. Good evening, 2-7. Good evening to 2-7 listeners and viewers.
Thank you so much. On behalf of the listeners, we hope you have a good evening yourself.
Yes, everything is okay. Fine, everything is fine.
Yes. So can you tell us, first of all, how the situation is like? First of all, maybe you tell us where exactly in South Africa you are, and how is the situation where you are, and how is the situation in Durban and those areas that were recently affected by these xenophobic attacks?
Okay, thank you. I am staying in Pretoria in South Africa here. Where I'm staying, there is peace so far, everything is good. Pretoria is well known for peace. Yes, there are some sporadic attacks that have been happening before us, but I think the people of the area, nationals, South Africans and the foreigners, they've learned to live together. Yes, there are criminals who are trying to take advantage of the situation to start those kind of things, but in Pretoria, I think so far, so good. Then in Japan, where the recent xenophobia attacks have been happening, it looks like the situation is under control, but there is no guarantee that it will be there for a long time, because they are still finger-pointing at each other, foreigners and the national, locals. Because this thing started as a job protest thing, where national Africans were accusing some companies of hiring foreigners because they are cheap labor. But later on, it became a xenophobic attack where goods were lacking and things like that were stolen taken by force by the locals from the owners. So I think for now, the government is trying to do all it can to control the situation. Though the government, I think, is not enough. We have never seen some of these people being convicted. There is no record that shows that these perpetrators of violence and things like that are being convicted. So that's why this thing keeps on coming back. It looks like the government is shielding some of the criminals. Also, the political parties like the DA, they are using foreigners as a tool for campaigning. They are saying a lot of negative things about foreigners, a lot of negative things about the airporters being poorer. So those are some of the things that are igniting this fire which is starting. And as long as the situation is, the government is not taking it seriously, but all the time they deny, they say no, there's no Zambia. It's just criminality. But on the ground, you can see it's xenophobic. As long as the government doesn't want to acknowledge that it's xenophobic and doesn't want to accept and take certain measures, this thing will always come and go, always come and go. But people live their lives, live their property. I think something must be done.
Okay. Thank you so much. Please do stay on the line.
Hey, Christine Tereri. Hello?
Hello, Mkoma Jonga, na Mkoma Chris Mrisi.
Ndawa Simba, ndawa mambo umaira.
Ndiyo, Mkoma Jonga.
Nasi ndo waita nangatari kupinda mshirongwa tipe za muina.
Ya, ndo zinoita mtereri mkuru notangao.
Ndizo, zo.
Hii, ndoda, hii ino fisa Mkoma Jonga. Ukuti anifunguti pa wanu wose wanu ba kushekwe njika ine. Pane muna kanyato gazgana mkatima keja zetu. Zakaiti kazi zino fisa ndi zino tisi ya tishingo wane ufunduka. Ndi ramangu wana redu tese nga yazu kuse watu kamira sei. Taka tasa ni saru dozirudu haitu wa msu wa 8 mei. Pakata jingo kumbira ukoti kana ndu utenda wa dewa ma singa ni zaka simba simba. Mukti waka tata urani zuru waka sura hiri headline jengu kama radio. Waiti kana radio station ya wangu furanungu waate waka kuru zira chaisu kuti wakuru ema tungi gwenyika wanita simba tungi gwenyika wa siye. Uda kusaka kana kugena popularity nenya yaze. Ne uda kuvengesa vamwe vanhu kana kuso ndozoguma zvachita vanhu parumana nzombese zvatakaona izvi. Deben. Kana vaida kuita zvavanoita noti kana pakaguma pamwe zvemaforeign namaforeign. Ngapa mukana ari mhosva ngaingova mhosva kana ndikange ndaba. Ndongosungwa pasaya nyaya pakazoti nyaya yangu dzimazimba kana kuti chii. Hazichabudisi picture yakanaka yekuti wau. Ndava kuparo vengo manje kune vaya vanenge vagara vari pasi kumatownship uko kunana Deben kunana ndozvimani. Saka zvinenge zvakuita sokuti kana zvobuda kutownship izvi zvatova neruvengo ndezvakunzi vanhu pose pamemuonekwa manje makuonekwa ndo vaya vakarekwa vaite zvipa nekuvakuruka zvinenge zvakunetsa manje asi andoda kutaura nechekuti nyaya iyi inonetsa inoda kuti vakuru vehurumende vataurirane foreign affairs ministry kana kuti America kuti vakuru mapresident pachaonekwa tiona kuti varamaposa vakaenda kuzimbabwe mazvichi apera asi havazvitauri izvozvo kana vaine zvinyuto zvavo ngavanoudza vamunangagwa kuti no Yamwari, gadisa nika yako wano hadi. Gawa, panda uta kwa wanange panda pa nongonya. Kwa kweta zukuti ya zukuti endele, kana vayende hapo, kweta zukuti everything is going well. Kana wazu zoka kuno kweta zukuti. Gawa sa ure urumende tu urumende, ndo basare maa mbasa, ndo basare fore na zee, ilo. Kana pane zuka ruta kwa nele, yeo tibuti. Mahu sasa spata na zedu. Gawa zita kwa nele, ministry to ministry, kwete kuhuza muka na kuzo, kani njiri ya choku kumukare, ya nika angira ose, inasa na chana choku. Kwa taura ni government to government. Kana urumende zimba kwa hivaka upatira. Pakura tuwa kwezi za kwa zaezi limunu. Kwa taura ya nabuone sana ya papu.
Imi mkoma, mkoma Donald kwa muri kune dambu zikuwe.
So far kwa nisati nda wandiriku rasi ni peki kuno tuwezi. Vanu warikuno kwa hivaka wasi violent za kanyanya. Sino tongo nye kuziwa kuma profi nye kune kune wechi zulu hako. Kuno kune wechi suwana saka. Anisati angwa ndiku nye pao. Kana ziriko 1-2 asa nisati nda zizwa so far. Kuno kutori face.
Ndizvo.
Ndo prosinzi ngiyakato yatoda kutorumbidza vanhu vanogara kuno kwavasi havo vanhu vanyirishonga.
Takanzwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika amai sisulu vachiwimbisa kuti musangano wavo wasunga kuti hakuna chizvarwa chekunze chichange chichizorwiswa. Mushure memusangano wemusi wemuvhuro pane zvati zvambobuda here kana mumapepa nhau kana mudzinhau ikoko ku South Africa.
Ndingati vakataura ndakavanzwa ndakateri havo pavai adressa ku Pretoria asi nhasi chako chako ndava kunzi kuti Alexander ndi Alexandra vanhu vanga vachiita protest asi vakaronga nezvekuratidzira ikoko vanga vachiita zvekuti nyaya yavo futi ine nyaya yekuti my illegal structures ari kugadzikwa ari kuvakwa nema illegal migrants kureva vanenge vasina kudocument isusu pezi vakune dzimwe nyika undocumented foreigners ndo vanenge vachinyaya kutaukwa. Saka nyaya yacho vazongonzvengawo padoko doko kuti vaona kuti nyaya ingadzoserawo kuti xenophobia asi vazonge vavo service delivery ndiyo vari kuratidzira kanzuro kana chii but nhau yavo pavatanga chaizvo yakuenda sokuti yakandanga futi chii nedzimwe nyika
Aiwa tinotenda zvikuru.
Zvakaita matauriro akaita mini zvasisulu akanaka chaizvo, asi ngavachiinda ikoko kupazirikiti chaiko kuona adresa vanhu. Tinoona hurumende muno hurumende inogadzira inogara chiti kana ikapakati kachaitika inomhanya vaiona adresa. Voudza vanhu vaya vari vachiita zvakadaro kuti hano zvamuri kuita zvinova igarisanai nehangu zvakanaka. Kana pane chiripo chiri kuswariwa nehurumende yekuno, ngavataurira nehurumende yekwedu kuti no, vanhu venyu vawandika kunoku. Saka kana pane zvinoreva kubatsirwa
Thank you so much, Mkoma Donald. Maita basa,
Mkoma Jonga chaizvo.
Thank you so much. That's Donald Mamboma, our number one fan, as he called himself. Yes. Mm. So he's talking of these attacks. He says foreigners are unsettled here, there in South Africa, and he is thanking a human rights lawyer, Mr. Dewama Vinga. He says he has been doing a great job urging the authorities to discourage violence and attacks on foreigners. And also he's urging a government-to-government talk between the governments, South African government, Zimbabwean government, Mozambican government, those governments with foreigners in South Africa or with nationals in South Africa to engage with the South African authorities so that they discuss this issue rather than people on the ground taking matters into their own hands. Mm.
Yeah, so let's go back to Mr. Simana Mpofu. Mr. Mpofu, is there any logical reason why haulage truck drivers were the first to kind of meet these attacks, to have the attacks inflicted on them? What was the reason?
They were being accused of being cheap labor. There were some companies, especially those companies based in Japan. So you know, all the goods coming from over the sea, there is a big port there in Japan and also in Cape Town. So most of it, the trucking companies based in Japan are employing long-distance truck drivers. Some of them go as far as from Japan up to DRC or Zambia, Tanzania. So most of those drivers are foreign drivers. So the problem is now the locals, they are accusing those companies of taking advantage of these foreigners and giving them too much work but pay them less. And they are saying these are cheap laborers, which is being denied by the company owners. The company owners, I think they had a meeting yesterday or today, the Minister of Police was involved, the Minister of Labor was involved. They met with the company owners, the company owners told the minister that they've been trying to get long-distance truck drivers from South Africa. They couldn't get them. Most of them are there, but they don't have a passport. They can't go from one country to other. So they said that's why we end up employing foreign drivers. Of this thing of them being cheap labor, it's a lie. They told the minister that they put record to prove that they are paying those people going to do law, and those people have got paper. They are legal in South Africa. So this thing of accusing the companies and the drivers of colliding to do those illegal things there's no record to prove that. So the minister promised, or two ministers promised to look into that. They said they're going to make a feedback after they've gone through all the papers. And then after that, then the nation will be notified about what is happening. But the real thing is, most of these people who are saying we want a job for truck driving, they don't have license, they don't have passport, they cannot do that job. It's only that they are being used. There's some criminal elements who are taking advantage of the desperate situation by the youth who need job, who need money. So they are using them for their own political advantage, for their own just to achieve what they want. So, but the thing is, those drivers are just caught on crossfire. The real thing is, those drivers are legally employed according to the records that the minister produced. The owners of the company produced to the minister, the meeting they had. So, I think this is an unfortunate thing. There's criminality in that they end up looking goods, they end up paying those trucks. Why? They are looking for job. At the same time, they are paying those trucks. They are destroying those companies. They are destroying every infrastructure which is supposed to give them a job. How can you say you want a job at the same time you paying the car which you say you want to drive? It's very, very illogical. doesn't make sense at all. It's very unfortunate that some of the guys in South Africa, they don't realize that they are destroying their own future.
Yeah, that's the truth. You know, the bad thing with hooliganism and vandalism is you destroy the infrastructures you want to use tomorrow, or your children will use in the next, for the next generations to come. You destroy their future. Thank you so much, Chris. Regarding botarisa kuti vatereri vatichi nhasi pane vanyora pashona Facebook watina mkoma Mustaf Mostivit Duwe anzini ndiri ku Northwest Klerksdorp. Akuna hako mirizhonga ndifonerei tichaedza kuti vabate. Tina vimbai ombetema ku Pretoria, hanzi Pretoria kunyarara kunge vanhu vari kunyorwa, kunge kuri kunyorwa nemashomo muzamanishoni, hanzi kune runyararo kunge vanhu vari muexamination. Then Jeremiah Chikara, totizirepi nekuoma kwaita upenyu hwemuZimbabwe, musha wakatakurwa necyclone idai kuchipinge. Uku ndiri kutandaniswa kuno ku South Africa, ndogare pimanje, dai tenzi vabatsira, ndimukoma Jeremiah Chikarawo. Then Sage, hanzi ini kwandiri kwakanyarara asi handizivi kana zvikazoitika kumberi. Then tina mukoma Isaac Musimeki Hlongwani, hanzi maforeina tanyanya kuita maona edzimba, but dzimba dzacho takadzitenga. Ndo zvimwe zvavari kutaura zviri kuita kuti vanhu varwiswe. Then ndofunga kumuna mukoma Isaac Musimeni Hlongwani, hanzi kuAlex vaswero pisa matai vachiratidzira. Ndo zvatsinirwo zvakare nemumwe mutereri Klop Mutombana, hanzi nhasi vari kuratidzira pamusoro peservice delivery kuAlexandria. Vaneta nekugara mumikoku mikuku, ndofunga ndo dzimba dzavari kugara. Hanzi hazvisi zvevapoteri zvanhasi, vanga vachitsinirai kuti zvanhasi hazvina kunangana nevapoteri. Christinate nemumwe mutereri. Alo, taurisai munzwi kwene vamwe. Baba, ndiani zita?
Ndenzwamasunda.
Sorry, hatisi kumhonya, hatisi kunzwai.
Ndenzwamasunda.
Vamasunda, Masunda, M-A, S-U-N-D-A.
Yeah.
Muri kupi Vamasunda?
Pane zvino ndiri kuuya ndiri ndabva ku South Africa.
Mabva ku Durban.
Yeah.
Durban yakamira sei nhasi, nokuti ndo kwatinonzwa kwakatangira mhirizhonga?
Yaisinozvai kunyanya kuipa, kuti unenge uchiroti kufamba vanoona zvavafana zvechidiziko kutendeka itendeka, saka tezvindazviri zvedire.
Saka pamakwanisa kubva kuDurban kusvika kwamaveye zvino, hamuna kumbosanganawo netsaona yekumiswa muchirwiswa?
Aiwa, handina.
Saka kana vakanga vachimiramira vechidiki ava, zvivi zvavari kunyanyoita?
Sezvindazvuti vari kudei, nokuti totishamisa ndokuti makambani mamwe atosevenzerawo anaaito kupinza vanhu pamwe every week every sometimes, but hauvaoni vanhu vachoni vaisa zvakare. Eni kumwe kwatodhirivhara kuti kutogona kutizenda namo vekadzi madhiraivha nemadhiraivha marori vane vasingatogoni kana kurisika tivabatsira panika nekukwira ndizvoda tobatsira mumukadzi kukupita mari bhizi kuzvibetsera moto yake pano nhanika, but ari kuzvii ogosa kuti varume vachona vari kuda mabara achona vari kumaashavasei.
Asi chokwadi here kuti imiwo vekunze muri kutambira mari shoma shoma dziri kuofwa kana dziri kupiwa nevemakambani, zviri kuita kuti mari dzinenge dzichizotambirwa nevanhu dzidzikire?
Handinganyeti kana kuti ndingatsaudzira kambani yandosevenzera inini, munhu atosevenzera, murungu atosevenzera hasarudzi kuti mublaki uyu muzuru uyu muchiona mari yachona masevenzero ane vaita ndemabhadhariro anenge chiti.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMasunda.
Neniwo tinotenda.
Thank you so much. Tongonamata kuti murambe muri safe kwamuri ikoko. That's our second caller, Mr. Masunda. He's from Durban, but he managed to travel outside Durban today. He said on his way, he saw youths milling around on the streets, and some are also milling around companies employing foreigners, but he says that most of these people demanding that foreigners are grabbing their jobs, they are not willing to apply for those jobs. Instead, there are women drivers in South Africa, South African women drivers, who are taking up those jobs. But for the male counterparts, they are nowhere to be seen, but they are the ones attacking foreigners. Chris.
Yes, Jonga. We would like to welcome our second guest, Mr. Solomon Chukwuero of the Global Forum Zimbabwe in South Africa. Welcome to the show, Mr. Chukwuero.
Thank you, and thank you to your listeners.
Okay. Mr. Chukwuero, can you give us an update of what the situation is like concerning these xenophobic attacks? How is the situation right now as we speak?
I think the government, through the police and the ministers of security, are trying to intervene. We saw yesterday they had a meeting in Pretoria when they spoke with the diplomats of various countries, and today they were in Durban where they had a meeting with the employers of various truck drivers. They are the company owners of trucks who are employing various drivers, mostly who are foreigners. So I can say the government is now trying to intervene on that front.
Mm-hmm. Okay, thank you so much, Jonga.
Vachikoero, mune musi wemuvhuro pakaita chivimbiso kubva kuhurumende yeSouth Africa mushure memusangano wakaitwa nemakurukota pamwe nevamiriri wedzimwe nyika. Pakaita chivimbiso chekuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvichange zvakachengetedzeka. Zviri kuonekwa here tichiona here kuti mazuva nguva ichiri pfupi nhasi zuva rechitatu kubva musangano waitwa?
Inini ndinofunga kuti nezuro sezvo vakazvitaura nezuro pamusangano wemagurukota. And then nhasi vanga vari kumeeting kuDurban. If you look by distance, good from Pretoria to Durban today, vachitaura nevashandiri kana kuti varidzi vemakampani ane matrucks ane dzimotokari dzinodrivewa neavo vanobva kunze. Ndinoona vafanika iprocesi yavari kuzama kuti vatarise kuti vaone kuti vangachengetedza sei zvizvarwa zvekunze izvo zviri affected nenyaya iyoyo. Saka hatisati tave ne-clear picture kuti tingati vanhu vava fully safe here, nekuti tikatarisa nhasi pane vaona news muno muSouth Africa, Alexander yanga yakavharwa. Yakavharwa mukatarisa among the concerns dzaraiziwa nemaresidents eAlexander pavanga vakavhara vachitoitoya. What is the mushrooming of illegal settlers, illegal structures, whereby my structures who most of the people varku vaka occupy zvimbo izvozvo ma foreign nationals. Saka inogona kuita a move from one sector, that is the sector of truck drivers, to the illegal dwellers whom they are saying ma foreign nationals. Saka we are yet to see a flight of futi musangano ikoko, mapurisa anga ariko, ANC anga ariko, DA anga ariko, vakazama kuita musangano nema organizers. Asi maorganizers vataura zvakare kuti mangwana vari kuenda kunovhara Sandton, which is the Africa's business center. Hatisi kuziva kuti kuSandton vanenge vava kutageta ani, nekuti koko I'm not sure kuti kune maforeigners akawanda vanenge vava kutageta, kuti vanenge vava kutageta varungu. Hatisi kuziva zviri kufamba sei ipapo.
Thank you so much, mukoma Chikoero. Rambai hanyu muri parunhare. Tine mumwe muteereri. Hello? Hello? Hello, ndiani ari parunhare? I think we lost the caller. We'll try to get him back. on the program. Tombotarisa yedu zviri kunyorwa nevatereri pashona Facebook page yedu. Hanzi namukoma James Chizimbe. They say it's their right to burning things. Ndofunga kutaurayo vari kunzi vari kupisa zvinhu. Koita mukoma Courtney Mpemi koti hanzi xenophobia kabisira. Gabriel Machingura. Hanzi takateerera ndina Atwell Gilbert and Gabriel Machingura. Tiripa Limpopo, South Africa. Limpopo side, South Africa. Kushineru nyararo. Ndiro mkoma Gabriel waende ramberi. Then Courtney Mpemi koti. Hanzi vanayo kumusha ngati ziwe ikuti tiriwa poteri. Muno tisazita kunge tirikwedu. Tirikunyanya kudziru kwa maningi. Ngatirege ikungotambira marishoma kwa varungu. Taura ya nyika evanu andidu kunyepa. Zvekare Mazimba tinedambu dziko. Ndifonereyo. Tiaedza wakufonera mkoma koti. Then Hadi Magaisa vaisa wanamba zao tuwa fonere tiaedza kuwabata. Towana mumwe atumira mashoko. Give more chimwaradze. Tawe kungota apana kusiri kufa. Kumba kwacho apana chiri kuvimbisa. Kufamba ndoma nga mashoka. Atumiru kwa nezi usara wa Zimbabwe. Varakadai kuterera ni kuona chirongo pana inungu wa Chris.
Yabo chonga, siye njalo kumnumzana Mpofu. Mnumzana Mpofu, ungasitjela ukuthi okay, mnumzana Mpofu, singakabu ikuwe sikale sizwe umlaleli.
Ndiofunga wa dzoka parunare. Baya kuluma.
Oh, ya kuluma. Kunjani ba?
Hayi, siyaphila kancane kunjani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lo bani?
Ikhuluma lomkhwebu Mpiyabo.
Mkhwebu?
Yebo.
Ah, okay, Mkhwebu. Ah, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga.
Yeah, ungasitshela ngendaba ye xenophobia leyi. Ah, wena lapho khona uzwani?
Indaba xenophobia leyi ikhona indaba enkulu. Kuba kufuthelana kokukhulu ukuthi andile kuzonda kule zondo. Ekulu kakhulu ebantwini beSouth Africa mayelana labantu abangase beSouth Africa. Ukuthi yebo kambe singathi uhulumende usukumile wenza lokhu wenza lokho wenza kungani ukuyehla kodwa hhayi wasikha labo lapha ke besihlangana labo khona hhayi bathi sukuzwenza bathi sukufuthelana kakhulu. Kahle kahle nxa into ingananzelelwanga kuza kwenza ukuthi mhlawumbe inxa ingavuka kwenye indawo ingavuka ingavuka kakhulu
manje
kodwa ngithi ngalelo thuku yaba ngakhulu ngapha emathathu yasikhona abantu beSouth Africa bawani basese lobu ngolo kuthize ukuthi bona bayabala into ezinje lento kaZulu bayabala into ezinje kids ikanti ke ukuthatha i-business akusena into enjengeni i-weekend ezinje holiday lapha okwenzakala i-Africa yonke lakho nje abaqhathi bakhona ngali basuka bebele ukuthi ngaphakathi nanxa-ke senele sokumbhadala kasozeyeleli ukusebenza ngendlela abanakekelwa ngayo ukuthi izabenzela inzuzo iflikam yangabe-fridi babefuna ukuthi i-fridi tokuthrokuzatshanti bahambe yazibekekela mandi ikanti imithwalo kuyabeithole yabivele ijali ngokwezinye indawo okwenza ukuthi bafune ukuthi abantu beyenelisa basebenze throughout ngakho-ke nxa-ke beqhathe umuntu ovela kwenye indawo ozabeyenelisa lokhu babuya babelokuthenda okukhulu njalo nje bangazothola lo msebenzi ukhona ongekhosibuda abayawala
hayiukuthi
amaforena gatini lithola ithoba eliningi lokuthola leyo msebenzi
hayi kulungile hayi sikulungile sibongile kakhulu ngembono yakho
iyabonga
okay yes
ndofunga tinemwe muteereri parunare hallo
hallo magadi
takasimba ndiani avo
nditaderera
vataderera taderera
RA exactly.
Dai watu notenda vatadirira. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kuno kuburuwayo.
Wa kwabulawayo entutu ziyatunqa.
Entutu ziyatunqa but I know bang kwa gutu.
Okay, titaurirewo pfungwa dzenyu pamusoro pe zviri kuitika izvi.
Ai nimone rangu pane zviri kuitika izvi. Zvirikutorwadza moyo asi ndingona sekuti zvazvida kuti vatungamiri venyika vapindire panyaya idzi nokuti zvane nguva zviitika zvakamboitika futi last of last time iyezvino zvinobva zvaitika futi last this week recent zvazvitotaurwa chinzi zvinhu zvekunyepa zvazviitika izvi asi tiri kuona kuti zvinenge zvatova zvinhu zvechokwadi. Saka ndoda kuti vakuru venyika yedu vambotaurira nenyaya iyi.
Asi dzimwe nguva kavaiwo vemusouth africa vanombopomera zvizvarwa zvekunze, mhosva dzekuba, dzekuita zvinotengesa zvinodhaka kuti achifambi nezvimwe zvakadaro.
Ya, izvozvo zvagara zviriko kunyika dziri senonguva zvichiita kubotswana zviriko izvo zvemazimbabweans ari kuva kuti achifambi nechihuri. Nemunoo masouth africans atorimo havo mashomo, asi varimo vari kuita zvinhu zvakadaro, asi hakuna vanhu vanombabata rafu sezviri itika kunyika yavarivi. Saka taitokumbira kuti haizvada kuti vataurirane, vasavandirana, nokuti ndakaona pakauya mapurezident ekusouth africa pano muzimbabwe paipai vakazama kuda kuzama kuvanziridza zvimwe zvinhu, asi pane zvavano, pane chokwadi chiripo chaichofanira kuti vachibudise pachena panyaya yezimbabwe, nokuti hapane zvavasi kufara nazvo, asi kuti vataure vatungamiri venyika hazviiti.
Asi ka havasi kungorwisa zvizvarwa zvezimbabwe chete, vari kurwisa zvekune dzimwe nyika dzakangosiyana siyana.
Handizvozvo, asi kungazvisiyasa pazvizvarwa zvezimbabwe ndokuvanyaya ndovakanyanya kusangana nedambudziko, ndova kunyanya kusangana nedambudziko iroro sikereke,
nokuti ndo vakawandisa
ematraks mukatarisa mazhinji ari kusouth africa ndemuno muzimbabwe.
Aiva, nekuti vekuzimbabwe ndo vakawandisa, sakawo pakaitikawo dambudziko rakadai, vanosangana nedambudziko vanenge vakawandawo, mavictimu anowanda.
Ya, ichocho ichokwadi, ndozvati kureva kuti vaifanira kutogarisana, nokuti zimbabwe nesouth africa ndonyika dzinochidzana, dziri padhuze napadhuze. Saka zvinhu zvakadai zvikaramba zvichiitika, it means masouth africans ari kuno kuita kutozomabatawo rafu sezvari kuita mazimbabwens ari koko, zvesingachanakizi. Nyika dzofanira kudyidzana, vanhu votaurirana, kugarisana pasi, vodyidzana. Zimbabwe iri kutambura, vari kuzviona. Saka vana vezimbabwe vakutizira ikoko kunotsvaga rubatsiro. Saka kana vatiza ikoko vanovabata zvakarafu futi, zvinofadza here?
Ya, pakaoma ipapo. Saka munokuluma futi here mukomata derera?
Kuluma handinyatso kuluma zvangu, ndonyatsozvaishona, handingazorefa hangu chirudzi chevanhu, asi chinoaaingana ndechekuti de vanhu vanyatsokutaurira navagara navasi, nokuti ivo masouth africans vakaomerwa vachatizirawo kuno.
Ya, aiwa, tinotenda zvikuru.
Saizvozvi zvingafadza here? Tingagarisana senyika, nyika tofanira kubatana, togadzirisana. Kana zvinonetsa vachitaurirana, hazvinei nokuti kwanzichi zvekuti kwai munhu ati ndoda kutonga, aiwa, vanhu vafanira kutungamirwa nokuti kutongwa.
Aiwa, tinotenda mukoma, thank you so much.
Kana kutonga vanhu vasina mhosva ka panonetsa. Saka vanhu vafanira kutungamirwa nenzira yakanyatsokunaka, muchitungamirana mochidzana dzimwe nyika, hapana chiombonetsa. Kutaurirana nevanhu zvisingadiwi, moti hai tazvigadzirisa, bvisai masoja pakati mobvisa, bvisai mapurisa pakati mobvisa, zvinhu zviri easy vanhu vogara zvakanaka munyika.
Thank you so much.
Alright,
thank you, Chris. That's Mukoma Taderera calling from Bulawayo. He's urging dialogue between the leaders of the two countries, Zimbabwe and South Africa. He says there should be that neighborly relationship, you know, where you can just go out and borrow a Saudi masamba sugar, kunotora moto, kuneighbor yako. That should happen between Zimbabweans and South Africans. He's saying South Africans, if they face problems in the future, it's definite that they will seek refuge in Zimbabwe, and he cannot expect Zimbabweans doing the same to their neighbors in South Africa. Yes.
Yes, Chonga, thank you so much. Mr. Chikowero,
I think you were about to talk to Mr. Mpofu, then you put him on hold.
Oh, yes, yes. Babu Mpofu. Babu Mpofu. Kati ungasichazisela nje ukuthi khona ukuthi kuze kuthiwe hayi la abanye abathi bona ayisiyo xenophobia leyi, izigangi nje lezi, kuhamba njani? Kungakuliqiniso yini?
Kuyahlupha lokhu ngoba umuntu sekhetha ukuthi ubiza ngaliphi igama, ngoba iqiniso elikhona ukuthi into eyenza sithi thina ngokubona kwethu izenfobia ukuthi kuliswa abantu baphandle. Sokukhethwana ngomhlobo ukuthi wena uphuma kuleyani izelwane, uphuma kuleyani izelwana, ngaleyo ndawo okwenzakala la kuba sobala ukuthi izenfobia. Kodwa ngaloba kulou gebenga ngababamba loba ngubani, bamthathele impahla, babambe nemishoto kabantu. Ngalesi masikhangela amashoti abathathele impahla ngamasomalis, ngamapakistan, amachina, lama-India kabanandaba nawo ngoba ngamalokhali lawana. kuba abantu bangabona isikhumba esimhlophe white man bangabona isikhumba esimhlophe abanandawa naso noma ngaze bevela kumprize engelancwadi beyegijima negama wazo zofika lapha abambize ukuthi i-foreigner ngoba umuntu omhlophe umuntu omnyama wonke abambonayo bambiza ukuthi i-foreigner ngoba ewumuntu omnyama bezavuthi i-african nyama so yinkinga iproblem ikhona apho ukuthi umuntu wonke obonakala engathi uvela phandle kwelizwe nguye othwaliswa nzima so ngaleyo ndlela zifundisa ukuthi xenophobia amashops abantu abavela esomali nabangale abayimali abayinabela amashop ashop abamayaedebenmasibheka lezindabeni ba aseningela mpahla abanye bathi bakhushe ukuthi ngu-2 waphuma bayipolistithi nihamba ngenyawo bangagqokani ukuthi abanye bevela abantwana abancane bangandawa ntana bethawa amakhaza lesesitola so kuyatshengisa ukuthi i-xenophobia not about ithaga ithaga liba isisiba khona manje kutshontshwa le mpahla kungasakhutshwa abantu bodwa songena ezindlini thatha ama-TV abantu iy'moto ziyamisa enzele abantu bathala amafoni bathathele impahla nokuthisa izimota lokhuyana hhayi ithaga liyaa into khona i-foundation yonke into le i-xenophobia kuqala khona pho i-xenophobia sesongene sokuthatha iy'mpahla zabantu ezizini sokusezinto ezokuganga ezinyazo lezo
hayi kuyezwakala jonga
mukoma chikwero ndichiri kurangarira kuti mazuva apera mune makambe manyorera kuhurumende yesouth africa kuti muite misangano ndofunga nemakurukota kana nemapurisa handichanyatsorangarira kuti ndevapiwa maya makananga nawo zvakazosvika papi
vakazokwanisa kusangana nesangano rinonzi reafrican diaspora forum ratinove isuo tiri affiliated ikoko saka takazoona kuti tirambe tichipusha meeting iyo tinozoita duplication of meetings asi musangano neafrican diaspora forum vakaita sezvatakaita isusu kungoenda kuafrican diaspora forum tikanoisa nhunha dzedu nezvichemo zvedu nemaonero ataita kuti kunyange vakuru ava vataura kuti havasi xenophobic but maatterances avo anogona kuinsaita xenophobic actions zvinogona kuita dziya dza dzinonzi pachirungu manegative effects pamberi apa zvinenge dzakatarisana chi nexenophobia asi vakaita musangano vachoni vaita musangano vachoni vakavimbiswa kuti hakuna zvinhu zvakadero zvichaitika asi vachangopedza kuita musangano iwoyo ndofunga pakangopera vhiki rimwe chete nomba zvinhu zvichibva zvatanga asi tichiri ipapo ndoda kuti ndibatsirane nababa vabva mukutaura ndibaba mupofu handidi nyaya inoitika ndeyekuti vanhu macriminals panoitwa chinhu chese chakaita sexenophobia the biggest destroyers kana kuti effect effectors macriminals because vanomirira yainonzi pachirungu an opening if you are a political leader ukaita maxenophobic utterances that one is an opening for a criminal nekuti anenge achiziva kuti vakuru vedu vataura zvekuti saka indikaita izvi kunongonzi xenophobia nekuti vakuru vedu vataura zvakati zvinova ndozvinhu zvatanga zvandakataura pamakambotaura neni pano kuti zvataura mukuru uyu wenhingi wegauteng province izvi zvinokonzera kuti vaya vaya vagara vanazvo mupfungwa kuti topinda sei kuti tinetsane nevanhu ava vanogona kuzopinda asi yonzi xenophobia zvinoo ndo zvakaitika nhasi mapurisa vakubuya vachitiwo aiwa haisi xenophobia asi kuti macriminal element but takanga takavataurira kudhara some of us weare criminologists by profession tinoziva kuti what is the intent what is the motive of whatever that happens tozama kuti tivadi tivayeuchidze tibatsirane navo nguva iripo but havazoteereri vanozoda kuita anonzi reactive action but reactive action inorwadza iko zvino yana kurwadza only maforeigners yakarwadza nemalocals in terms of business in terms of their properties in terms of their goods zvese and nemamwe masouth africans woya caught in crossfire vakatokuvavavo munyaya dzakaita saidzozvo
Thank you so much, Mukoma Chikwero. Ramba yenyu muri parunhare. Tine mumwe muteereri. Hello.
Ikoko makadiko nemhuri yose yeZimbabwe nevateereri makadiko.
Takasimba vamwoyo makadiwo ikoko.
tino simba regai ndi tauro zvanda nyora ndichaita zvokukurumidza kuti nguva ii ndisatambisa nguva yenyu nevatereri nawo ipo ndiyo kuti baba damudzo riri mukati meSouth Africa chekutanga inawo yatasangana ndema yatasangana neSouth Africa saka kuti voga voga vanotsvaga mavhoti mukati menyika inoyi vanofamba vachitaura zvemafoni akaipa zvikuzvizizichi kana chinge tavhururika kunya chavadzosa kumusha kwavo chida kutarisa vana purezidendi Cyril Ramaphosa vane dambudziko nenyaya yekuti ndivo vamwe vamwe vakakonzesa dambudziko vafanero nenyaya yekuti ivo vanotoziva pachavo kuti vangangodyiwa pavhoti dzinouya saka yangu yekuti vada kutsvaga rutsigiro nenyaya yemaforeina nekuti kana muchiranga 2016 pakavhotwa mavhoti makanzela vakaonekwa vari munhu amumasiti mahombe akafanana Tswane vana Nelson Mandela Bay Johannesburg vakadyiwako saka ii dambudziko rimwe yakafanana iroro kwoita futi zvechimwe chinhu chandiri kuona ruvengo rwevanhu vekunze mukati meSouth Africa vari kuvengwa zvakanyanya nenyaya yekuti kana makaira kuzvipatara kumabhazi kumataxiring ko everywhere kana kupinda kupi ruvengo rwacho rwatova ruvengo hwatonyanya saka zvimwe zvinhu zviri kukanganisa magare eSouth Africa muno kuita futi kumapurisa ukaenda mapurisa donisa David rako mapurisa anonga anotokuona anonga toti tipe 100 rand nechehusiti kunyorere kana pasine zvaaugonowana chinhu chakafanana icho saka rimwe dambudziko ratasangana naro zvishuwa mukati menyika vanhu kwenyika vari kuvengwa zvakanyanya sechimwe chinhu chakaora asi hatina zvatingazvitungisa kuna mwari uri nyaya yekufamba kuvanhu haina kutangwa nesu vanhu vekunze yakatotangwa from the beginning kana tikarangarira mushoko ramwari kuvati vana Abrahama vakafamba kusvika muafrica neijipiti akanga dziri nyika dzavo kana jesu kristu mwanakomana wamwari achiya kuno kuafrica ijipiti achityiwo zvaitya zvakangofanani zvatirikuita nhasiuno saka zviri cheSouth Africa chinisina kufanira chisina kunaka nokuti poga poga chiri kumashopu kana kupi mweya wezanofobia wangovapo pose pose ende futi chinda kupisana kugona nditsanangudze nezvazvese zvese zvandiri kumhanya kuzva zvezimbabwe ndauti ndikurudzire zvikuru sei ngavasanyanya kufarira kugara mumasquata kembi asina odha masquata kembi kundogara vanhu vakangoungana like zvaaitwa kualexander nhasiuku kuinzi kune vanhu vakawana dzimba mukuku kusina zviri odha saka zvimwe zvinhu zvine dambudziko ngavagare ngavasa kugara kune dzimba dzinenge dziriraiti kunobhadharwa rendi dzakakwana nekuti zvinhu zvinokonzeresa dambudziko izvozvo saka ndizvo
zvimweasika ndikubatei muromo ipapo chinoita kuti munhu asarudze kwokunogara kwakadaro kava moyo zvinodhipenda kuti ari kukwanisa here kuwana mari yerendi kumwe kwacho kuri kudhura kwakanaka kwacho nekuti dambudziko ramusvitsa kuti anga achibuda achienda kusouth africa rinogona kunge risati ragadzirisika
ya nauya mukuta ndiri kuihwisisa ndikubva kuva kuti ndizvoa zvandisi kuramba hakusi kuokoga kunowanikwa rendi dzakachipa tinobva kuraoda kuti kusevha upenyu hwedu savanhu kuzimba like nhasi zvaitika kualexandra vanhu voko vaitoitia vachiti mukuku iriko yakagarwa kwacho hakuna vari kusvibisa nzvimbo sadaro vanhu kumuta dai zvaigona vasava vanhu vanogara munzvimbo dzakafanana neidzodzo vatsvagiwo kana mulocation mune vamwewo vagariri musouth africa mavanogona kubhadhara rendi zvinenge zvine odha nokuti kana kwakadero like dzimwe dzimba zvimukuku dzaipiswa saka zvakafanana izvo zvinhu zvinova kudi kumira zvakanaka kuti zvichiwa ruvengo rwipo like musi wemonday ndakaishira paimwe redio munoifukez fm panhaya yakafanana nekuvengwa kwedu asi vachita kuti no zvakafanana izviri kuti unongoona vanofona vanonyeva mameseji hakuva nomunhu aumwe unoti vafoni akanaka asi nongori kodambudza asi vachita kuti no nhaya yakafanana iyi haisi kuti tisu kana nesuo pachedu charangarira vanhu vekumozambique nekumalawi vaiva muzimbabwe kwedu patinguvaonawo sevanhuwo butwo nesiunhasino taakuno saka chifaa kuti no nemwe rimwe rezuva zvichashanduka saka imwe rimwe dambudziko rikuitika mukati mesouth africa zvichiwa dambudziko rokuvengwa kwedu ranyanya handiwoni rikapera tinongosuwa kuna mwari nokuti kana vatungamiri vacho tsvaga mavhoti nesu kunyaya yeanc tsvaga mavhoti nemaforeni kunze nekutiwo pachavanozva kuti makarudzi dziri kuuya vari kudyiwa ndo pane dambudziko vanoti avasi vakatanga nazvo asi kutivo pachavo vakuzama kuti poga 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 ukaenda pape chere makombi pamaungano patinosangana nevanhu munhu hamusina kana rugare saka zvimwe zvaakutotyisa kauti zvaakutotambudza vanhu asi hatitingi sada kugoni kuzivise vanhu vekuzimbabwe chakanyanya kukosha panguva yakafanana iyi ngatigonei kugara tiri vanhu vanotsigirana kana nokubatana pazvinhu zvose ndizarotobatana kuti tirwise
thank you so much thank you vamwoyo maita basa zvikuru regai tore mumwe muteereri thank you so much
tinotenda
hallo ndiani ari parunhare hallo linjani makadii ndofunga nhare inenge dzima ndofunga yadona nare yavo vanga vachitaurawo ndimufundisi mwoyo mumwe vanhu vanogara vachipinda muzvirongwa zvedu zvestudio 7 vanga vambotumira shoko ranachazoverenga ravanga vachitaurayo kuti hanzi ndoda kutaura zviri muSouth Africa muno zveshuwa vanhu vekunze kwenyika vanovengwa chose ukaenda kuchipatara kuvengwa chete kumabasa ndizvozvo kuvengwa chete kumarengi nekumataxi kuvengwa chete kuzvitima kuvengwa chete mukugara watinoita ndo zvavanga vachitaura zvimwe chete zvavanga vachitsanangura kuti dambudziko riripo nderekuti maZimbabweans taita kuti matsvadumbu nekumusana. Saka nyaya iripo, vari kukurudzira vahama neshamwari kuti dai vanenge vachigara muSouth Africa musaenda kunogara kunzvimbo dzavari kuti dzepasi. Is urging Zimbabweans in South Africa not to stay in areas that are maybe non-crime havens like squatter camps. He says, yes, you'll be saving on rent, but you are risking your life. Chris.
Yes, Jonga. Yeah, earlier on, Jonga, I asked Mr. Mpofu about, those recent allegations that this has nothing to do with xenophobia.
Mm-hmm.
Mr. Mpofu, maybe you can just give us a line or two on whether you think this is xenophobia or it's just some criminals. And why would people say that?
Yeah, I think the word xenophobia will always come when such things happen. Because it looks like this anger, this brutality is being directed to the foreigners. Foreign nationals are being the victims of this thing which is happening here. So because of that, I think the word xenophobia can fit well. They are losing their property, they've got no rights, they can't do anything. The other thing is because they're not at their home party. The sense that they are being treated like less human beings, it's a sign of that xenophobia. Yes, there are some criminal elements that are taking advantage of the situation. When people start running up and down, beating each other, those people will be busy targeting their most valuable things, most valuable items like maybe phones, money and things like that. But I think there's real xenophobia. These things, you see, what is happening is real xenophobia. Criminality, yes, is there, but it's a xenophobia. We saw people losing their properties in some shops. Foreign owned shops have been looted. Somalis, Pakistans, and Malawians, I think they also got quite a lot of property. So I think that there was some criminality there. But at the same time, we have seen this happening before where the nationals, they accused foreign shop owners of selling expired goods. They go there, they look that food, instead of destroying, they take it and they eat it. Instead, they're saying it's expired, but instead of destroying it, they take it to their home, they cook it, they eat it. So I think it's victimization just because they're a foreigner. So I think that's the xenophobia on its own.
Okay. Thank you so much, Mr. Mpofu. Please do stay on the line. We have Silom Laleli lapha. Siyakwamukela kuhle. Hello?
Hello?
Yebo, linjani?
Ukhona, ninjani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Unduku lapha eTupac.
Unduku.
Yebo, baba.
Anduku, siyabonga ukungena kuhlelo. Ungasipha imbono yakho ngodaba lwe-xenophobia lona?
Ngiyalubona lubi lona kakhulu ngoba abantu hhayi balimele ngempela. Kodwa i-problem nayo ikhona kuwo la mazwe ase-Afrika amanye ukuthi wona wayengadivelophi amazwe awo ukuthi abantu bengabaleki beze napha ngobuningi. Ngibona yilo futhi uhlupho.
Okay.
Ukuthi la mazwe mani nawe engadivelophi indawo zawo, obvious abantu bazabalekela ngapha ngoba lelizwe lingathi kungcono. Ufane nje nawuqala eZimbabwe ngoba abantu labo bebuya nje bebazitshwana ngesikhathi sabo 8 bebengabuyi ngobuningi kangako.
Okay. Manje kuyalungiswa njani ukuthi babuyele? Siyazi ukuthi yona inkokheli yakhona ngapha eSouth Africa ikanya yiyo lobudlelwano lenkokheli yamazona la abantu ababesuka bebaleka khona.
Ya ngicabanga ukuthi bona ama-president kumele bakhulumisane ukuthi bezame ukuthi babaze bewa-develop amazwe abo, hhayi ukuthi nje mhlawumbe bezidlela imali bekhohlwe ngokuthi bangeneleni lapha ezikhundleni. Ya mese kungasiza lokho.
Angithi phela
ngoba nami ngeke ngithi ngingaka, ngicabanga ukuthi umntana nami uzosebenza ngapha nomzukulu wami uzosebenza ngapha, kanti nabo banamazwe abo. Obvious ukuthi futhi kuzahlala le nto ingapheli, abantu silokhu esikhala ngento eyodwa.
Kuyizwakala. Hayi, sibongile kakhulu Mnumzana Ndubu.
Siyabonga ma.
Yebo. Jonga the caller there, Mr. Ndugu, is saying that, you know, why don't the government, you know, the leaders of the neighboring states meet together and discuss and improve their own economies so that people don't run away from those countries to South Africa? I think it's a valid point.
That's true. Regaiti muzo kuna mkoma Chikwero. Chikwero, what do you say about contribution from the last caller? And I think the other two callers also mentioned the same thing, that there should be a government-to-government discussion.
I think that is a very, very valid contribution. What I need to stress here is that people must always look at history, and history will always be history. History has always been there. In the 70s and 80s, I am a former refugee and otherwise in Zambia myself, before I came back to Zimbabwe, in my country after the liberation of Zimbabwe. And I became a refugee again in South Africa. In Zambia, our camp was adjacent to the South African camps. South Africans were in Zambia, South Africans were in Mozambique, South Africans were in Angola and Namibia, the same with Zimbabweans. And when Zimbabwe got independent, they came to Zimbabwe because it was near South Africa in proximity, as they were still fighting their struggle. And nothing of this sort ever happened to any South African while they were in those countries. So the leadership of this country is not teaching that history to their own people, to say these people you are fighting. When we were fighting for independence, we were fighting from their homes. We are fighting from their bedrooms. We are fighting from their countries and enjoying their economies. That is missing. It's a missing link. So the two, or not only the two, the leadership in SADC. That's why we've got SADC. What is the purpose of SADC? And if you look at what the SADC is, stands for, is not what they are discussing about. They must be talking about the improvement or improving the economies of the southern countries so that whenever there is a problem, they help each other instead of letting their own people fighting for the small cakes in their own country. So I agree with the last caller and those who contributed to say the leaders, like if we look at Zimbabwe and South Africa, before it was the Secretary General of ANC who went with the delegation to Zimbabwe. And what he did, he said, we had come to give solidarity to ZANU-PF after a horrible thing had happened, after people were shot and killed, 17 of them, and they went and gave solidarity to somebody who killed somebody. Then last week, but one, the president of South Africa went to Zimbabwe and held some meetings with the president of Zimbabwe. We don't have the details other than, you know, business or trade deals that they were signed. And the last week, the president of Zimbabwe was here in South Africa and held meetings with the president of South Africa. We presume or suppose it was the economic or the economic front. Now, why are people fighting?
Mr. Chikore, unfortunately, we have come to the end of the show. Thank you so much for your contributions. We'll talk to you soon.
Thank you very much.
Yes, that was Mr. Solomon Chukwuero of the Global Forum Zimbabwe, who was in South Africa. We also had Cassius J. Simanampofu, a Zimbabwean living in South Africa. Thank you so much for your contribution. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Not forgetting all the callers and viewers. This is Jonga Kandemiri, Tobata Namunishirongwa Tunotevera.